Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchinongwa chanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti hurumende yava Emerson Mnangagwa haina chinobatika chayati yaita kusvika pari zvino. Vanhu vanodarika mazana matatu vaungana nhasi muBorodel pachirongwa chekunamatira nyika kuti ive nesarudzo dzisina mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti hurumende yava Emerson Mnangagwa haina chayaita chinobatika kubva payakapinda. Kubva pakapinda yava Mnangagwa muutongi uye yave kuronga kubirira sarudzo zvakare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi, vachamisa vati vaMnangagwa hapana chavati vaita mumazuva zana vapinda muhurumende, kunyange hazvo vakavimbisa pavakatora mhiko kuti vachavandudza upfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa zvose zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Mukanotarisawo upenyu hwavanhu mumaruva, hapana chashanduka, mari hadzisi kuwanikwa dzichibuda mumabhanga. Patinongopinda isu, mari inoerera mudzimba, vanhu vachivingwa nemari yavo inenge ichibva mumabhanga sezvatakamboita paInclusive navatsvangira iri dollar for two. Saka tikuti vaMnangagwa vakavhundusira mitengo ikatanga kumhanya ichipopota mumasupermarket nemuzvitoro, iri kuita bopoto izvezvi, zvimwe hazvisi kuwanikwa muzvi ndivaMnangagwa.
Asi vaMnangagwa pachavo vakati hurumende yavo yakaedza kukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika, vachiti pane vekunze vakavimbisa kuti vachazosima mari yavo muZimbabwe inosvika mabhiriyoni matatu emadhora. Panyaya yegakava riri mubato ravo rekuti ndiani akafanobata chigaro chemutungamiriri webato ravo, vachamisa vati vari kuedzana pose pavanogona napo kuti pave nekuwirirana pakati pavo namuzvare Tokozani Kupe.
Kunakidzwa nemakuwa, isu hatifuguri hapwa. Zvomumba ndezvomumba, chakafukidza dzimba matenga. Asi mofanira kuzivawo chakafukidza utungamiriri misangano. Ndosaka tine musangano watinawo, tivake pati yedu zvakanaka igotapira kunyika. Nokuti inotapira pati, takasirwa mutakunanzwa navatsvangira, tinoda kudirirwa uchi uhu. Munhu wese anzwe uchi, kusanganisira imi, munakirwe naye nyika iyi kuti zvinhu zvinake. Kuna iwe ZANU-PF, nokuti uchi hahusarudzi, unongoshanyira miromo yevese. Adonerwa neuchi pandebvu, unongonanzvirazve.
Zvichakadai, muzvare Kupe havana kupinda musangano westanding committee yebato iri uyo waitirwa paHarvest House, uyo wapindwawo navaElias Mudzuri navaDouglas Muonzora. Vanove vevamwe vari kuti vachamisa havana kugadzwa pachitevedzerwa bumbiro remutemo rebato kuti vafanobata chigaro chemutungamiriri webato ravo zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kutaura namuzvare Kupe kuti tinzwe kuti sei vasina kuuya kumusangano uyu uye kuti vachapindawo here mumusangano wekomiti yepamusorosoro yebato iri yeNational Council uyo wakatarisirwa kuitwa mangwana. Asi mumwe wevasiri kutsigira kugadzwa kwavachamisa uye vari murongi wemisangano muMDCT vaAbednego Bebe vaudza Studio 7 parunhare vari kuBaitbridge kuti vatsanangurira vachamisa zvikonzero zvavo zvaita kuti vasauye kumusangano wanhasi, kunyange hazvo varamba kutaura zvikonzero izvi pamwe nematanho avachatora kugadzirisa kusawirirana kuri mubato ravo panyaya dzeutungamiriri hwebato. Zvichakadai, vachamisa vati pane imwe kambani yeku Israel yavari kufungidzira kuti iri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kuti izobirira musarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ntungagwa vaudza Studio 7 kuti MDCT inofanira kutora matanho akasimba iye zvino kuti sarudzo dzegore rinodziitwe zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kambani yemagetsi yehurumende yeZesa Holdings neZuro Manheru yakakwira kudare repamusoro kuti imise kuratidzira kwevashandi vayo avo vari kutsutsumwa neuori huri kuitwa nevakuru vakuru vekambani iyi. Izvi zvinoitika apo paramende iri kuongororawo uori huri kuitwa mukambani iyi. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Kuratidzira kwange kuchifanira kuitwa nhasi kwange kwatopiwa mvumo nemapurisa, asi hakuna kuzoitika. Mushure mokunge kambani yaenda kudare repamusoro, vashandi vekambani vaungana pamuzinda wekambani mangwanani muHarare, uye kuratidzira hakuna kuzoenderera mberi sezvo dare rehigh court rati tichanzwa nyaya yeZesa mangwana. Gweta revashandi ava Professor Love Momaduku vaudza Studio 7 kuti mutongi Justice Owen Tagu ndio vachanzwa nyaya yeZesa Zesa mangwana. Zesa iri kuda kuti vashandi vayo vese vari mumasangano akaita seEnergy Sector Workers Union of Zimbabwe, National Energy Workers Union of Zimbabwe, neZimbabwe Energy Workers Union pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions vasaratidzire, uye haisi kuda kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ape vashandi ava mvumo wekuratidzira. Mutevedzeri wemutungamiri weEnergy Sector Workers Union of Zimbabwe vaAdmaya Mudzonga vati zviri kuitwa nemukuru weZesa vaJosh Chifamba nevamwe kutyora kodzero dzavo.
Ma8 vaenda kudare redzimhosva vakapuwa mvumo yekuti zitimbomira kusvikira mangwana kuma9 nyaya iyi yanzwika. Asi isusi ikodzero yedu yekuti tive tichiratidzira sezvatinopuwa mubumbiro remutemo pachikamu 59 chebumbiro remutemo weZimbabwe.
Vamudzonga vati nyaya dzeuori muZesa dzanetsa, uye kambani iyi inobhadhara mari dzakawanda dzeuori, asi vashandi vasiri kuwedzerwa mari dzavo dzemihoro kubva muna 2012.
Nyaya yaWikney Ochivayo, murume uyu akapuhwa mari inova nyaya yakunetsa. Akapuhwa mari inoda kusvika $7 million yekuti aite project yemagetsi anotorwa kubva kuzuva yesolar kugwanda. Kutaura kwatiuta nemi nhasi sozvo kutonzi Parliamentary Portfolio Committee itoriko kugwanda izvozvo kuti ione kuti sii chaicho chaicho chaiti pana Wikney Ochivayo. Saka isusu sevashandi tinoona kuti $7 million imari yakawanda kuti ingopuhwe munhu asina chaaita. Tinoona ipapo pane corruption. Tikanzwa humbo hwakapuhwa naAchivayo mudare, vaitotaura kuti inini maboard member anonzi Chizhanje weZPC ndakatozivana naye kare zvematenda zvisati zvavapo izvo.
Vati kambani iyi iri kurasikirwa nemari yakawanda chose mumabasa eori, uye vashandi vangadai vachiwedzerwa mari dai pasina ori, vachibvunzurudzwa nekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende yepublic accounts masikati ano pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa mari mukambani iyi. Mukuru wekambani vaJosh Chifamba vati kambani iyi iri kunetseka kuwana mari nekuti inotengesa magetsi nemutengo uri pasi pasi. Vatiwo vashandi vekambani iyi vanogara vari mumugwagwa vachiratidzira kuti vawedzerwe mari, asi vati Zesa haikwanisi kuvawedzera mari. Vabvuma kuti Zesa yakapedzisira kuwedzera mihoro muna 2012. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu kubva muzana zvebhajeti reZesa zvinoenda kumihoro, uye vakatevedza zvido zvevashandi zvinoreva kuti zvikamu makumi matanhatu nezvina zvinenge zvave kuenda kumihoro, uye Zesa haikwanisi kuita izvi. Paramende iri kuongorora kambani yeZesa nenyaya dzakawanda dzeu ori pamwe nekushandisa mari zvisina mwero, izvo zvave kuita kuti vashandi vayo nengo dzeparamende pamwe neveruzhinji vagunun'une. Komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto yakatozivisa kuti ichakoka vakuru vakuru vehurumende pamwe nemakurukota ayo muongororo yayo yezviri kuitika mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombot. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bambu ranga rakateiwa raputika rikauraya mauto mana uye vamwe vanomwe vakakuvara muguta reKetar muPakistan. Vakuru vakuru vanoti munhu anga akazviteya nebambu iri arwisa kamba yeFrontier Corps iyo iri makiromita makumi maviri kubva muguta guru reBaluchistan. Paramende ye South Africa yakavhota nezuro ichitsvaga nzira dzekuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti hurumende ikwanise kutora mapurazi pasina kuri pavaridzi vavo. Chinhu chiri kutarisirwa zvikuru munyika iyi neveruzhinji sezvo vashoma vachena vari ivo vane mapurazi akawandisa kudarika vanhu vatema. Zimbabwe iri kukurukurwa nezvayo nhasi muWashington DC nekomiti yeparamende inoona nezvekunze kweAmerica. Hurukuro iyi iri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe zvichitevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vaRobert Mugabe gore rakapera. Vachapa uchapupu nhasi masikati vanosanganisira muzvinafundo wezvematongerwo enyika kuAmherst College kuMassachusetts muzvare Chipo Dendere, vaBen Frith, amai Elizabeth Lewis nevaimbove mumiririri weAmerica kuZimbabwe Ambassador Charles Ray. Tataura nasachigaro weMDC muAmerica vaDen Moyo kuti tinzwewo maonero avo muhurukuro idzi.
Maonero edu isu movement for democratic change ndechekuti zvichakakosha kuruzhinji ndechekuti upenyu hwavo usimudzike uendere mberi vakwanise kuwana mabasa mabusiness akwanise kuti aoperate muZimbabwe. Problem dambudziko randofunga kutanga America nderekuti hurumende iripo sanhasi kuZimbabwe haizi hurumende yakaisiwa nevanhu. Ii hurumende yakatora nyika neginya ichishandisa mauto. Saka United States inobelieve firmly on democracy and rule of law.
Saka munoona here sekuti misangano iri kuitwa iyi ine zvaingabatsire mukusimudzwa kwemasanctions kana kuti mukuonekwa kuti sarudzo dziri kuuya dziitwe dzakachena? Pane here zvazvinobatsira izvi?
I think mameeting aya anobatsira chaizvo pekutanga pakuti anobring awareness, anounza awareness to the world community nemuno muUnited States nezvekuitika kuZimbabwe. And pasarudzo rinouya mameeting akadai anopa sort of a roadmap because madiscussion acho anenge ari centered on zvinhu zvofanira kuitiwa kuti zvinhu zvienderere mberi. Pamasanctions I think US yagara iri clear from pekutanga kuti munhu wese ari kudzwanyirira vanhu or even makambani ari kubatsira vanhu vacho vari kudzwanyirira vanhu muZimbabwe achaitiwa masanctions.
Shuviro yenyu seMDC uye sevari kudiaspora kudai ndiye kuti kudii?
Isu maZimbabweni through diaspora chemo chedu chekutanga chihombe ndechekuti nesuwo tiwane mukano wekuti vote tichisapota mafamilies edu kumusha. Saka isusu tiri kuchema kuti nesuwo tofanira kupuwa chiopportunity kuti tivote tiselekte maleaders atinofunga angasimudzire nyika yedu achishandisana nedzimwe nyika.
Avo vanga vari sachigaro veMDC muAmerica vaDen Moyo vachitaura vari parunhare vari muVirginia kuno kuAmerica. Sangano reZimbabwe Electoral Commission raburitsa gwaro rekuti sarudzo dzegore rino dziri kutarisirwa kuitwa pakati pachikunguru 31 na 31 Nyamavhuvhu pazuva rinenge ratarwa nemutungamiriri wenyika. ZEC yati zuva resarudzo rinofanira kuziviswa pakati pa28 kubvumbi kusvika musi wa18 Chikumi. Sangano iri ratiwo zvabuda musarudzo zvinofanira kuziviswa mukati memazuva mashanu sezviri mubumbiro remutemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata amai Rindai Chipfunde Zaza ve Zimbabwe Election Support Network kuti vanzwewo zvizhinji.
Isinototi vaitawo zvakanaka nekuti tatakaimirira. Roadmap yakanaka kuti mastakeholders, mapolitical parties, maNGOs, even maobserver groups sesu, tozivawo kuti togadzira basa redu sei, kuitirawo kuti tinge tichikwanisa kuiplaya watchdog role yedu, nekuziva kuti this process yeproduction of provisional voters list inotora nguva yakati. Inspection yotokurudzira vanhu kuti nokushambadza kuti vaende vanotarisa. Saka tiri kungokurudzirawo kuti zvakanaka zvavaita, although it was a bit late, as it's late is better than never. Saka ndinofungidzira tose taane ruzhinji rwevanhu vava kungofungidzira kuti election bachatora between 21 July kana kuti also between 21 July and 21 August. Saka izvozvo zvozvo panguva yekuti vanhu vagadzire mapolitical parties vange vacharemba macandidates avo. Urongwa hwavo zvese nemamanifesto ndongo wekuti vachigadzira nekuti vanenge voziva kuti nomination ichazoita musi wakati.
Ko imiwo zvinokubatsirawo sei semasangano anoongorora sarudzo?
Sezvindataura mukaona paroadmap pakazi pane inspection, poitawo semamedia monitoring training. Isusuwo zvotibatsirawo kutrainawo maobservers edu nevanhu vanoitawo voter education. Uye zvino kungogadzira sarudzo dzacho kuti tizive kuti tinge taaredhi panguva dzakati nekuti zvinhu zvinenge zvataurwa. Though of course tisingazooni niti gritty details rakanyanya rekuti like accreditation inoitwa rini madetsi yawo izvo hazvisati zvanyatsonyorwa, asi izvi zvinongotipawo guideline yekuti tigare takagadzirira tisazoita chipatapata pokupedzisira.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Zaza vachitaura vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vanodarika mazana matatu vaungana nhasi muBorodale pachirongwa chekunamatira nyika kuti ive nesarudzo dzisina mhirizhonga. Munamato wakadai uchange uchiitwa kamwe chete pasvondo rega rega nemusi wechitatu. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vanga vari pamunamato uyu vaAdelo Nyabanga vesangano reDaily Bread International Ministries vanoti chinangwa cheminamato iyi ndechekuti Zimbabwe ive nerunyararo sezvakaitika panguva yakaratidzira vanhu zvakazoita kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabve pachigaro.
So isusu senyika yeZimbabwe tinotenda kuti zvinhu zvese kuti zviendeke zvinoda Mwari mukati. Hatina chatinonha kuita tiri toga pasina Mwari. So Mwari vakataura naDr Chikaka kuti tofana kusangana pano pakuroyo Prime Mountain tichinyengeterera kuti maelections edu sezvakaitika last time patransition yakaitika itwas ngerinzunyararo, hakuna akafa watakanzwa, hakuna vakarwisana watakanzwa, zvinhu zvese zvakaitwa murunyararo furekedza nekuti vanhu vainyengetera. Saka tichingotenda kuti kunyange panguva yakadai so patipinda maelections pachaitwa macampaigns pachaitwa zvinhu zvakati wandei, tichingotida kuti Mwari mweya mumwe chete uyo wakatitungamirira patransition urambe uripo. Pashekwa nemwe chete anonzi afa varwisana zvakaipa zvaitika, tongoda mweya waMwari tongori pakati pedu. Isusu nyika yeZimbabwe tongotenda kuti izvo tiri vana waMwari.
Vanyabanga vanoti pagomo apa pari kuuya vanhu vanobva kumativi mana enyika vanoshumira makereke akasiyana siyana. Chinangwa chiri chekunamatira runyararo muZimbabwe.
Right, tinotone time yakatoreba yatinopota chiuya panapa chinyengeterera. Tufanika ngoti kubva kutanga kwegore taingozviita, but every time patinouya panapa maichikaka vanoramba vachingotitaura kuti zvatirikuita panapa tiri kunyengetera nyika yeZimbabwe. Hongu tingangouya kuti mumwe nemumwe anenge ane zvaada kuti Mwari amuitire, but chinangwa chacho ndechekuti kana wapedza kunamatira zvinhu zvako chirangarira nyika yako uchinyengeterera. Saka vanhu vari kuuya panapa handingangoti ndivanhu vepanapa chete. Maichikaka vanoshanda nevanhu vanobva mumapoka kati machurches akasiyana siyana. Saka kune vanhu vari kuuya panapa vaHarare, naBulawayo, Mutare, kunyange nedzimwe nyika out of Zimbabwe or out of Africa vanouya panapa vachinyengetera vachimira nevision yamaichikaka semunhu waMwari akadanwa naMwari kuti atitungamire panguva yakaita seiyi.
Amai Ana Gomo vanotiwo chinangwa chikuru chemunamato wemusi wechitatu ndechekuedza kupodza marwadzo ari muvanhu vemuZimbabwe ayo akakonzerwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Tinoshanda ndiri pano nemunhu waMwari Dr. Irene Brikas Chikaka. Ngati tiri pano tirikuona quite a number of churches dziri kuuya kuzonamata, and ndingati kubva kutanga kwegore tinoramba tiri kunamata pamusoro perunyararo mukati menyika, uye kubatana kwemakereke kuti ive mhuri imwe chete, sezvinotaurwa naJohn kuti Kristu vakanamatira kuti kereke ngaive imwe chete. Ende tinotenda kuti Zimbabwe imwe chete panguva yakadai, kunyange zvakabva kuitika mukati menyika yedu. Tirikutenda kuti minamata kamupagomo rino kunamata chete, ende tichishuvira chakanaka mukati menyika yedu. Chatinotenda kuti Mwari semusoko rao ravanotaura kuti kana vanhu vangu, kuna vakorinike vechipiri chapter 7 verse 14, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakasiya zvakaipa uye vakatendeuka vakadana kwandiri, ndichanzwa kunyengetera kwavo. Ndozvatinotenda mazviri kuti tikadana kuna Mwari tiri munzvimbo ino, panzvimbo yeMount Zion, patinotenda kuti muranda waMwari akatumwa kubasa iri kubva 2009 vachitanga gumo rino. Tikuona Mwari, tikuona matestimonies mazhinji, asi kunyanya panyaya yerighteousness. Saka tikutenda kuti nenyika yedu ikatendeuka pane chakaipa, vanhu vanodanwa nezita raMwari tikatendeuka pane chakaipa, zviro kwazvo tikadana Mwari uyu, inopedzisira ichiti kunova nokuporeswa kunyange kwevhu renyu kwenyika yedu. Saka tinotenda kuti tikaramba tiri kudana Mwari, zvinongoitwa naMwari chete, hazviitwi nemunhu.
Nzvimbo inonamatirwa iyi yaimbozivikanwa se 113 Prayer Mountain, asi zita rakazochinjwa gore rapera kuita Mount Zion Prayer Mountain. Asi vanhu vakatanga kunamatira panzvimbo iyi mugore 2009, zvokuti yave nzvimbo inogara yakazara nevanhu vanobva kuAmerica, Mozambique, Malawi nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 kuBorodhewo muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Motiregerera tichadzokera kunyaya yatapiwa naBlessing Zulu. Tigadzirise zita, amai Rindai Chipfunde Vava ndivo vataura naBlessing Zulu weStudio 7. Tanga tavati zaza. Vagari vekwaMutare vanoti havazi kufara nedano rakatorwa nePremier Soccer League PSL rekuti nhandare yeSakubva haikodzeri kutambirwa nhabvu sezvo isina kumira zvakanaka. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Makundano aya ari kuenderera mberi mushure mekunge vari kuronga makwikwi aya vaBlessing Piki vaudza Studio 7 nasi kuti Capes United yadzobvuma kutamba mumitambo ichaitwa zuva rimwe chete nesondo. Vapiki vanoti vabvumirana nemaGreen Machine kuti vatambe makundano aya ayo ari kuya kwasara vhiki rimwe chete kuti makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League atange. Dynamos iri kutarisira kuenderera mberi nezvakaitika sondo rapera, apo yakatora mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield, uyo vatambi vavo vakagovana mari semataurirwo asachigaro wavo vakeni mubayiwa.
Mari ino kana yechuya ndo income ye club, kana yauya se income ndo mari yatinovabhadhara nayo iyoyi, ndo cause club ringe yatogenerate income, saka sve mari yatinodzosera kwavari.
Asi Dynamos ine mutoro wakaoma sondo rino, sezvo Power Dynamos iri kusimuka mushure mekutorerwa utongi muZambia neZanaco pamwe neZesco. Mune imwewo nyaya, muraridzi mutsva wechikwata cheZimbabwe cheMasebos Peter de Villiers ari muSouth Africa, umo ari kuedza kushandura vatambi vemuZimbabwe avo vanga vachiramba kutambira nyika nemhaka dzakasiyana-siyana. Zimbabwe ine vatambi vakawanda vari muSouth Africa avo vanga vachiramba kutambira nyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana pamutambi wega wega. Asi veZimbabwe Rugby Union vari kutarisira kuti zvese izvi zvichasvika kumagumo, sezvo murairidzi wavo mutsva uyu de Villiers aine ukama hwakanaka nevatambi ava. De Villiers akananga kuCape Town, uko ari kutarisirwa kusangana nevatambi veZimbabwe vane mukurumbira kusanganisira Jason Metz naMatthew Gobe avo vakapedzisira kutambira maSebos kare kare. Sachigaro weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti akabva kuCape Town De Villiers achaenda kuJohannesburg achizofamba zvekare kuAustralia nekuEurope munzira yake yekuvaka chikwata chemaSebos chakasimba. De Villiers ane basa guru rekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kuma 2019 World Cup Finals ayo achaitirwa kuJapan. Zimbabwe ichatamba neNamibia, Morocco, Kenya, Uganda neTunisia kurwira nzvimbo yekumirira Africa kumakundano epasi rese aya. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuWorld Cup muna 1991 mushure nekumbomirira Africa zvekare muna 1987. De Villiers akapiwa basa rekurairidza maSebos mushure mekumborairidza maSpringboks ekuSouth Africa kubva muna 2008 kusvika 2011. Ndokuzotora basa reudirector werugby paUniversity of Western Cape kubva muna 2012 kusvika 2015. Mutambo werugby muZimbabwe unoteverwa nechaunga kunyanya vechidiki avo vanoenda kuzvikoro zvainzi zvinodhura mazuva ekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Totenda Michael atipa nhau dzemitambo iri kuuya masvondo atakatarisa. Tichazodzokera kunhau yekusakubva muzvikamu zvinotevera. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa ranhasi neramangwana reZimbabwe. Panguva iyo komiti yedare reparamende muAmerica iri kunzwawo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Kamboka Oliver Mutukudzi Chiringa kati swededza kumapeto echirongwa chanhasi. Timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Tiva Nelson Chamisa vanoti hurumende yava Emerson Mnangagwa haina chinobatika chayati yaita kusvika pari zvino. Vanhu vanodarika mazana matatu vaungana nhasi muBorodale pachirongwa chekunamatira nyika kuti ive nesarudzo dzisina mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira tsamba mbozha, tumirai kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.